This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro chivabvu 18 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhasi tinotanga nekutsvaga chokwadi chiri kuitika muBulawayo zvichitevera mashoko emhirizhonga inonzi yakaitika pakati penhengo dzeMDCT.
Sarudzo dzebyelection kuwedza North dzinoitwa murunyararo, asi vanhu vachivhoteswa vari muzvikwata zvikwata.
Vakawanda votambira nemufaro kuwandudzwa kwemasimba eparamende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vechidiki veMDC inotungamirwa navamogen tsvangirai vanonzi vakarwisana muBulawayo mukupera kwesvondo. Panguva iyo vatsvangirai vaishanyira dunhu iri vachikurudzira vanhu kuti vasapinde musarudzo dzebyelection. Vatsvangirai vanoti vatsigiri vavo vanofanirwa kuremekedza chisungo chakabuda paCongress chekuti bato iri risapinde musarudzo kudzamara zvariri kuda kuti zvigadziriswe zvaitwa. Asi zvinonzi kune vamwe vakatsamwa nedanhu iri ava vanonzi vaida kuti MDCT ikwikwidze musarudzo dzemabyelections avo vakakonzeresa mhirizhonga muBulawayo. Mukurwisana kunonzi kwakaitika mukupera kwesvondo, vamwe vechidiki vanonzi vakakuvara zvakaipisisa vakatonorapwa. Imba yamuzvare Tavita Kumalo inonzi yakatemwa-temwa nematombo. Mapurisa emuBulawayo aramba kutaura nezvemhirizhonga inonzi yakaitika iyi, akati titaure nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba avo takundikana kubata. Asi mutauriri waatsvangirai vado kutamburinyoka vanoti hapana mhirizhonga yakavhiringa misangano yavatsvangirai sezviri kutaurwa mumamwe mapepanhau. Chris Gande weStudio 7 ataura navatamburinyoka kuti tinzwe zvakaitika.
Zvandinoziva ini ndechekuti vatsvangirai vakaenda kuBulawayo vachida kunotsanangurira vagari vekuBulawayo vari maconstituency murikufanira kuitwa mabyelection chidanho chakatorwa nemusangano chekuti hatichapinda mumahumbwe esarudzo, takupinda mumasarudzo. Sarudzo chaidzo dzenge dzakaitwa mushure mekunge hurumende yaisa mareforms in place. Chamurichamisa ndechekuti hatangoverenga nyaya mumapepa dzimwe dzichitanzi kuna vanhu vakupe nevanhu vatsvangirai vapurezidendi vemudzisi nadhibiti vavo havasikwirirana kwakarwiwa. Chandinoziva ndechekuti vatsvangirai vakava nemisangano yakanaka nevagari vekupumula, nevagari vekumupopoma, nevagari vekucholosha vachivatsanangurira chidanho chakatorwa nemisangano paCongress chekuti hatichapinda mahumbwe, takupinda chete musarudzo dzakakwana dzakaitwa mareform sekuirirana kwakaitwa nemapato ese achitungamirwa nesadhaki sataenda kusandudza 2013.
Asi mashoko atatambira vatamborinyoka anoti iwo imba yamuzware Tavita Kumalo ndeimwe yedzimba dzakapwanyiwa vanofungidzirwa kuti ndave MDC.
Ya, ndinofungidzira kuti izwi rakanyanya kukosha pamazwa avatara ndekuti vanofungidzira. Ndanzwawo nyaya yekuti kumba kwavatabhita Kumalo kwakapwanywa, asi handisi kuziva zvamuti vakapwanya. Ndana ndinofungidzira kuti iwo mutevedzeri womunyori, mutevedzeri womutauriri womusangano vanofanira kunge vaenda kumapurisa. Asi hazvingati vanhu vaka paza pamba pemunhu ndeve MDC sekutaura kwavaitawo vati zvinofungidzirwa. Chandinoziva ndechekuti zano inowanzoda kuendesa mberi zvainofunga kuti kupokana kana kuti kusawirirana kwevanhu vemendi. Asi chandinoziva ndechekuti vatsvangirai vakafamba vakatenderera makonstituensi matatu zvakanaka vachitsanangura chidanho chakatorwa neMDC chekuti hatisi kupinda mabyelection ari kuitwa musi waJune 10 nekuti mahumbwe kana tisati aita mareforms akanzi aitwe pakuwirirana kwakaitwa nemapato pakutaura kwakaita nesadhai uye pane zvimupumbiro remutemo renyika ratakaadhopta muna May 2018.
Avanga vari mutauriro vatsvangirai valokutambori nyoka vaishaura vari parunare naChris Gande weStudio 7.
Asi sachigaro wechikwata chinonzi MDCT Veterans Activist Association vaSwithan Chirodza vaudza Chris Gande weStudio 7 kuti ichokwadi kuti vechidiki veMDCT vakarwisana muBulawayo.
Wangu pakaitika mirishonga kuWhite City. Nangoti chekutanga pakauya motokari kuti traki inge yakazara mayouth mwenge akadhakwa nguva atakura zombo inge vanabatsa imwe yesimbi tikaonawo kuti banga. Saka ndo vakasvika vachifungutsira vanhu paWhite City Stadium vachiti havadi kuona vasiri vabanda vaimbo nziyo dzavaimba mhirishonga vachitiwo havachiona Veteran Activist Association paWhite City. Zvinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vakawanda vengauya kuti vazonzwa vatifangirai vachitaura vabude White City Stadium achienda kudzimba dzavo. Iwo President Tsvangirai vakazogumawo vataurawo kupumula kuti unawo yaita dambudziko. Pane vatungamiri vanoda kuti patsanura vanhu. Ndiwo mazuya aPresident Tsvangirai vakabva vaziona vachiri kupumula nenguva tonzwa ripoti kuti pakamira kushata. Saka vari kuti hakuna kuitira mirishonga hongu vanhu vari kuda kunatsiridza zita repati asi ndingeda kuti titaure chokwadi. Kuti vanhu vari kuparadza musangano wedu vazikanwe uyezve toziva kuti patinoenda pasarudzo inotevera toziva kuti vanhu ivavo tinovabvisa. Vanhu ivavavo ndivana feso mundove vatisingadi mupati yedu.
Asi chokwadi here kuti Muzware Thokozani Khupe havasi kuwirirana nemutungamiri vaMorgan Tsvangirai?
Kuwirirana nekusawirirana kwavatsvangirai namai Thokozani Khupe inini handina simba rekuti ndingezvitaura nezvazvo. Asi chandoziva ndechekuti vengo vane pfungwa dzakasiyana palast national council meeting pekuti pane vanhu vakawanda vaiti hatifaniri kuti tipinde musarudzo. Iyo mai Khupe vaida kuti tidini tinge tichipinda musarudzo. Saka sarudzo yaitwa vakaonekwa kuti vengo vane vanhu vashoma. Saka tinongofungidzirawo kuti vanhu vaisapota mai Khupe zvichiri kuvarwadza kuti sei vasina kuzopinda musarudzo.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata chinozviti MDCT Veterans Activist Association vaSwithan Chirodza vachitaura naChris Gande weStudio 7 vari muBulawayo.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinoti pachine rwendo rurefu panyaya yekugadzirisa mitemo yesarudzo. ZESNI inotaura mashoko aya mushure mekuongorora sarudzo yakaitwa kuwedza North nechishanu. Vadefti Musabaya navezano PF ndo vakakunda musarudzo mushure mekuwana mavhoti zviuru zvipfumbamwe nemakumi maviri. Vachikukwa mudzingwa veNCA vakaita mavhoti zana nemakumi manomwe nemasere. Vatichaona makara veTransform Zimbabwe vakawanawo mavhoti zana nemakumi mana. Vaprecious Mani Manzi veFreedom Front vakawana mavhoti makumi masere nemasere. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kaya Moyo vanoti vari kufara kuti vakakunda zvine mutsindo. Chigaro chekuwedza North chakasara chisina mumiriri mushure mekushaya kwavaSimon Musanhu veZANU PF. ZESNI inoti kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa murunyararo musi wekuvhota, pane mashoko ekuti vanhu vaiunganidzwa kuti vanovhota muzvikwata uye vachiudzwa pekuvhotera.
Mugwaro rayo ZESNI inoti vanhu vaishandisawo tumapepa twekuvhotesa zvakakonzera mutauro musarudzo dzakaitwa muna 2013. Vanhu vane chitsama vainziwo vaizviti havakwanise kuvhota vachiuya nevanhu vaivabatsira. Mapato anopikisa makuru akaita seMDCT ari kuramba kupinda musarudzo achiti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa zvizere. Asi zviri kubuda zvinoratidza kuti hapana zvizhinji zvati zvachinja. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. ZEC yakatiwo mamwe mapato madiki akapinda musarudzo idzi ndinodzokora zvakare ZESNI yakatiwo mamwe mapato madiki akapinda musarudzo idzi akatadza kuendesa vaongorori vesarudzo panzvimbo dzose dzaivhoterwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA iro rakakwikwidza musarudzo idzi vamadhoku Chivasa tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti vanhu vaitinwa kuti vanovhota.
yatingati izvi takazvionawo zvitika panga pachivhotwa kuweza nemusi wechishanu chesundo rapera uye izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF haisi bato rezvematongero enyika rinorespekta kodzero dzevanhu kuti vanhu vanofanira kunge vakasununguka kuti vachindosarudza vanhu vavanoda kuti vavatungamire nekuti hationi sekuti pangava pane ungwaru hwokuti vanhu vanombonzionganai pakati chindai munovhota munhu wese wese akanga achiziva kuti musi uyu wakanga ari musi wokuvhota saka munhu aida kuvhota pamwe angobva kumba kwake oenda kundovhota asi izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF inoshandisa nyaya yekuda kutyidzira vanhu kuti varambe vachitonga nyika inoyi asi vanoziva kuti hapana munhuwo zvake achine rimbo yokuti ivo sepati seZANU-PF vangatungamira nyika inoyi ikazoita kuti tese tigutsikane urombo hwedu huri munyika hupere
imwewo nyaya iri kutaurwa ndeyekuti bato renyu nemamwe anga achikwikwidza musarudzo idzodzi haana kukwanisa kunge aine vanhu vanga vachiongorora sarudzo panzvimbo yoga yoga yanga ichivhotwa chii chakakonzera izvi
chakakonzeresa izvi ndezvekuti isu sebato reNCA bato idzva reopposition hatina kunguva tinowana mari kusiya kwemari dzinobatwa nemamembers edu madhoradhora vanenge vachibatanidzwa ndidzo mari dzatingori nadzo semusangano hapana munhu anotipa mari hatitumwi nomumwe munhu kuti itai zvakati izvi imari dzedu dzatotoshandisawo tatodi tatobvisa semamembers saka chinozoitika pandiro kuti tikatarisa semamembers taizoona kuti pane masangano mamwe akazvimirira sana zvesine avo vanenge vachiisa maobservers saka tetingowani titarire kuti haivavo vanogona kutotitarisirawo
vamwewo vanopikisana neNCA vari kuti mavhota amuri kuwana anenge ari kuita mashoma zvakanyanyisa tiri kuona muri kutadza kusvika kana mazana maviri chaiwo
isusu sesangano richangotanga mavhoti aya akawanda chose munhu anenge asinganzwisisi zvatiri kuchandovanovaso kuti mavhoti aya mashomana
mutauriri webato reNCA iro rakakwikidza musarudzo dzekuwedza north vamadhoki chivasa vari parunare muHarare
urongwa hwekuwandudza mitemo yenyika kuti ifambirane nebumbiro idzva remitemo hunonzi huri kuratidza kufamba negwara zvichitevera kugazetwa kwebhiri regeneral laws amendment bill svondo rapera bhiri iri rinonzi riri kuda kuti mitemo ingangosvika zana nemakumi mashanu kusanganisira mutemo unonzi uchatapudza masimba edare reparamende mukuranga kwaro nhengo dzinenge dzatsautsira ivandudzwe bhiri iri rinonzi riri kuda kuti paramende itorerwe masimba ekuendesa kujeri munhu anenge atsautsira asi kuti abhadhariswe faindi kana kuti pane dzimwe mhosva paramende itsvage rubatsiro rwehofisi yemuchuchisi mukuru wenyika kwete kuti iyo paramende itonge nhengo iyi mukokeri wenhengo dzemdc team paramende vainocent gonese vanoti vanotsigira bhiri iri sezvo dzimwe nguva vadare muparamende vaitonga mhosva vachitarisa kuti munhu abuda mumba maani nyaya inouya mupfungwa ndeye vaive mumiriri wechimanimani mudare iri varoy bennett ava vakakandwa mujeri mugore ra2005 vachipomerwa mhosva yekurova vaive gurukota rezvemitemo panguvayo vapatrick chinamasa ngatinzwei hurukuro yataita navagonese pamusoro penyaya iyi
dhiri tangori zvavo kuti rakagaza hasati tariona richange richizoti kana rauya kudare reparamende kose zvatogazetwa kuda izvi ratova bhiri rinofanirwa kuongororwa neportfolio committee yakarangana nezvemitemo yejustice legal reparamendary affairs toongorora kuti mitemo yacho yese inokwana kuita zana nemakumi mashanu inenge yakamira sei itarisa zvakare mutemo wamuri kutaura sekunzwisisa kwandaita zvinenge zvichireva kuti pamwe dare harikwanisi kuranga asi panenge paine masimba ekuti munhu achitora mutemo anokwanisa kuendeswa kwaprosecutor general vanokwanisa kuzonenesa kumatare edzimhosva nekuti mutsauko wanga uripo ndewekuti dare reparamende ranga ichiri nemasimba ekuendesa munhu mujeri saka tange tichizozviongororawo nekuti nedzimwe dzenguva dare reparamende ndagona kutongera munhu rakanangana nezvamatongerwo enyika zvinova zvinogona kukanganisika saka pane dzimwe dzenguva zvinogona kubatsira izvozvo kuti masimba aya ngaapuwe kumatare edzimhosva
totarisawo nguva iri kuuya mutemo iyoyo yawari kuda kunzi unge uchiwandudzwa inguva yekuti nhengo dzakawanda muparamende ndedzebato rezanupf imi vanopikisa muri vashoma mungaona here bhiri rapinda muparamende richinge richizopasiswa
zvinowandoitika ndezvekuti kana bhiri richigazeswa nehurumende zvinotoreva kuti bato riri kutonga ndo rinenge richitsigira mutemo iwoyo Kapamfana taizvozvo mungo zhinji dzine dzichibva kubati iroyo. Asi isusu vose vadare tinenge tichitarisawo nyaya senyaya kuona kuti mutemo unonakira nyika here kana kuti kwete. Kana tichikwaa kuti mutemo haunakiri nyika sevanhu vari muparamende vanomirira zvido zvevanhu tinokwanisa kuriramba. Asi dzine dzenguva chete tikariramba isusu tiri vashoma ndinogona haro kuzobudirira nekuti vamwe vanenge vakati wandei. Asi kutitumwa kwedu nezvenezva tinenge tataurira isusu vanhu vanenge vakatarisa vachiona kuti vachiva zvimitiro ndevapi.
Avanga vari mukokeri wenhengo dzeMDC team paramende vaInnocent Gonese vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pa909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika muBurundi nhasi.
United Nations Security Council yashoropodza kurwiswa kuri kuitwa mumatunhu maviri ekumaodza nyemba kweSouth Sudan pamwe nekutyorwa kwechibvumirano cherinyararo pakati pehurumende nechikwata chiri kurwisa munyika iyi. Mugwaro rakaburitswa nezuro Security Council inoti kurwiswa kwakaitwa nemauto muUnity State kwakonzera kuti vanhu vanodarika zana nezviuru vatize misha yavo. Security Council yakashorawo chikwata chiri kurwisa munyika iyi icho chakarwisa guta reMalakau mudunhu reUpper Nile State.
Varwisi verudzi rwechishiite vari murwendo vakananga kuguta remuIraq reRamadi. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri wehurumende yemuIraq vaHaida al-Abadi vakumbira rubatsiro zvichitevera kukunda kweIslamic State. Rubatsiro urwu runogona kuwedzera masimba emauto ayo ari kuedza kuda kutora guta guru redunhu reAnbar. Chikwata ichi chakabatana nemauto ehurumende mwedzi wapera mukutora guta reTikrit iro rainge ratorwa neIslamic State.
Munyaya dzezveutano nhasi tiri kutarisa chirongwa chiri kuitwa nesangano reOperation of Hope chekubatsira vana vakazvarwa vakaremara miromo avo vari kurapwa pachena kuHarare Hospital. Chirongwa ichi chakatanga nemusi wemuvhuro svondo rapera uye chichapera nechitatu svondo rino. Mumwe mubatsiri wechirongwa ichi muHarare, Muzvare Martha Pamire, vanoti pari zvino vane vanhu vanosvika 40 nevasere vabatsirwa pasi pechirongwa ichi. Vamwe amai vane mwana wavo akavhiwa pachena pasi pechirongwa ichi ndiye amai Natalie Nyangoni, avanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakawana urwo. Amai Nyangoni vanokurudzira vamwe vana amai vane vana vane dambudziko iri kuti vatsvage rubatsiro kuchipatara ichi nechimbi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura naamai Nyangoni kuti tinzwe zvaitika.
Mwana wangu akagadzirwa nhasi. Songwerene ane gore ne2 months. Agadzirwa nhasi masikati anaya.
Imi makaziya sei kuti mwana ane dambudziko re-cleft palate?
Hopi takaiverenga munewspaper, akanga ichishambadzwa munewspaper. Ndomandazoitenderwawo nefriend yangu paWhatsApp achindichi uende nemwana wako aredi anorapa ane cooperation.
Musati makwanisa kugadzirisirwa mwana, chii chainyanyonetsa pamwana?
Mwana wangu inini ane cleft lip necleft palate zvese pamwe chete. Akatani kana ndichitaura izvo munokwanisa kunzwa zvandinyatsotaura kuti munhu aka chama mumu tichipinda nemumu akachigadzirwa izvozvo.
Pari zvino matsanangurirwa here kuti mwana achazenge achibuda muchipatara rini uye zvinenge zvagadzirika sei?
Pari zvino ndatsanangurwa wangu, asi vari kuti vazvimbotore kana mazuva avo akatiwa ndei nekuti zvinhu zvinongori easy ende tiri kunzwa kufara zvikuru nezvaizvozvo. Tichingoti dai vangoramba vachingodaro makore nemakore nekuti zvinhu zvachona zvakadai zvinhu zviri kutonetsa seZimbabwe. Inetenge yatova hameno kuti ndisika problemu here kana kuti ndisi chikafu chatinenge tichidya tiine nhumba handichanyatsonzwisisi. Asi tiungonzwa kufara ndibva taitwa neOperation of Hope. Tiungoti isusu dai mari varamba vachingodaro kuti varambe vachiuya pavanombouya vari 20 gore rinai tioda kuti vavai vari 40 kuitira kuti vagonyatsoona chese muzimbabwe.
Imi munogara kupi?
Parizvino ndogara kuchitungwiza, asi inini chaiko kwandakabva kuchivhu ndanzwa zveoperation of hope. Zvinongova zvinhu zvekuti vanhu vari kungotiitira zvakanaka nekuti munhu vainhu vaitoprovhaidha kubwo kumashelters achona kuna vanhu vanenge vari kure. Chikafu tiri kungopiwa, aiwa tiri kungoitirwa zvakangonaka.
Mwana asati aitwa operation, vamwe vanogara munharaunda yenyu vaitii pamusoro pemwana?
Vaitaura zvavanoda. Munoziva kuti unoti uchisvika pavanhu ka vanhu vanotarisa mwana wako ezishi kuti tipi munhu anorwara kana kuti munhu anoita sei, nekuti vazhinji vaiona chitori chirema chisina kana heupu pakurarama kwemunhu. Asi pari zvinhu izvi ndinofungawo kuti pavachamuona mwana iye vachatongoona kuti munhu akatongofanana naivo vanhu vachona iva.
Imi mungapewo kurudziro ipi kune vamwewo vabereki vangange vane dambudziko irori revana vane cleft palate kana cleft lip?
Ndinotongovakurudzira kuti vasikana, hapana kana chakamboitwa ipapo kuti mwana wako ange akatsemuka muromo, nekuti zvinhu zvinotongogadzira ende zvinhu zvinotongoitika izvi sezvo zvatangoitirwa izvi zvine operation of hope. Kana uine wako asina kuitwawo this year unodzokoona yenhingi next year, nekuti vanenge vachidzoka muna mei. Saka ndikungotiwo inini zvinhu zvinongodawo kuti zvinhu zvinongoitwawo ndizvi. Munhu angofarawo kungoti hazvina kuipa kungoti zvarimwa kandinonde zvinge zviripo.
Muri ikoko kuchipatara manyatsopihwa dzidziso here kuti mwana anozobatwa sei achinge abuda muchipatara?
Zvimwe zvisina havasati vanyatsotitaurira havo, asi sofa tiri kutopa vana vedu chikafu, vari kutodya.
Vasati vaoparetwa aidya sei mwana?
Munguva yacho ukamupa chikafu aigona kungoti chaigona kubuda nemunhu vana akatsemuka anga asina nyatsodyi zvakanaka.
Avo vanga vari amai Natalie Nyangoni vane mwana wavo akabatsirwa nesangano reOperation of Hope. Vanga vachitaura vari kuHarare Central Hospital naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mirishonga inonzi yakaitika kuulawayo pakati penhengo dzebato reMDCT.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguya tinoverenga tsamba mbozha dzenyu, matext message nema WhatsApp amunotitumira. Munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu inoti VOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu.
Toverenga tsamba yekutanga yabva kuna Aloisa Chivaraidze uyo anoti munogona basa vakomana. Ndifarisirewo Dominic Nyikadzino, Mai Melissa nevamwe vose vanondiziva kuUMP. Ndini Luwe.
Mumwe anoti tinotenda vadikani nebasa ramuri kutiitira, ndini wenyu Dakarai Mahanyana.
Mumwe anotiwo makadii varume, aiwa timu pakutaura chokwadi mava kuseri kumberi. Mava kumberi ndoti seviri
rebhasikoro.
Mava kuseri kumberi seviri rebhasikoro. Hamene kuti toroa kuti chii. Achitiwo ndikwazisirei baba vangu Sabhuku naamai vacho nevasikana ava Sandra naMoila naKeti. Ndingafara mukaverenga tsamba yangu. Ndini Samuel Kasengezi kuMondoro.
Muri sei Jonga and Blessing, ndinoti pamberi nebasa renyu rekutizivisa zviri kuitika muZimbabwe. Ndikwazisireiwo mudzimai wangu anonzi Sekai Mangwayana, pamwe nevana vangu vanoti Talent, Tatenda natinotenda. Ndine Epson Madochi kuSouth Africa.
Mumwe anotiwo Mutero Unidze anyora achitiwo varume ndinoti makadiko nebasa, mutikwazisirewo muri yose yekwaUnidze, kwaGutu, kwaBasera. makaverenga yangu tsamba aiwa ndingafare ndofunga afara zvake muteereri taiverenga
regai tifadze mumwe muteereri ari kuti muri sei vakomana pamberi nebasa zvinosiririsa kunzwa kuti zimu yakasununguka asi vanhu vachishayikwa Smith aive nani chose ngatimbochinjawo hurumende timboisa people's president ndini kudzi masaya ndiri ku Cape Town hangu ndofunga ku South Africa uko
mumwe anotiwo tinokutendai nekuti panhau dzechokwadi rambai makadaro tinoti vaudzei zvimwe vangasvinure maZimbabweans ndikwadzisirewo mai nababa vangu vekwa mugwagwa pamwe nevandakadzidza navo pangombe yarara secondary kubuhera kwamurambinda nemasupporters ose eManchester United pasi rose ndatenda ndini tawanda mugwagwa ndiri muHarare thank you
Makasimba here vakomana nevamwe vose veStudio 7. Ini ndinoitwa Mukoma Felix. Ndikwadzirewo mai vangu vari kuMozambique. Ndiri kuno kuChavanga Saga BE ndatenda.
Mumwanotiwo blessing naJonga muri sei basa munogona chose. Ko torarama sei zvazvakaoma kudai. Ndifarisirewo baba vangu vaJongwe, vazukuru vangu vanoti Nomsajo uPoshiajo. Na tendai zvou kusavhara ndisingakanganwe chibayamoyo changu kusavhara ikoko ndini taurai ncube kusimchembo
aiwa vateereri nguva yedu ndoyaita shanje vadikani tinokutendai mose netsamba dzamanyora tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira pafacebook page yedu VOA Shona mubva matifarira tinotenda
aiwa kwasana yamanisha mwari pano pa studio 7 email yedu studio7@voanews.com My text message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318 Namba idzi zvakare Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare
Mirizhonga inoitika pakati penhengo dzeMDCT muvulawayo mukupera kwesvondo
sarudzo yeby election kuwedza north inoitwa munyararo asi vanhu vanonzi vaivhoteswa vari muzvikwata
vakawanda votambira nemufaro kuwandudzwa kwemasimba eparamende Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuoneka nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu blessing Zulu ndichiti murari zvakanaka vateereri ndokusiyai nandimi yake makalielie najonga munaudze chirongo